Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kubvumbi 18 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inocherechedza kusvika makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachikurudzira kubatana munyika.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu ngavatore mukana uripo kuitira kuti vavote gore rinouya vachivhotera munhu anokwanisa kudzosera nyika kumakare apo yaive izere huchine mukaka.
Sachigaro weState Procurement Board vaCharles Kuwaza vanoshaya nenzira inonetsa kunzwisisa kuti chii chaizvo chaitika.
Highlanders inorohwa 3-2 neDynamos makwikwi eIndependence Trophy.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutedzeri wasachigaro weBoard reBanga Guru renyika uye varisachigaro weState Procurement Board vaCharles Kuwaza vawanikwa vakafa vari mutara iri pasi pehofisi yavo paClub Chambers muHarare. Mashoko ari kubuda anoti vaKuwaza vaonekwa vakafa nemudzimai wavo uyo vanga vasiya ari motokari apo vaenda kuhofisi kwavo. Zvinonzi mushure memaminetsi angade kusvika makumi matatu, mudzimai wavaKuwaza afunga zvekuti anoona kuti chii chanonotsa murume wake kudzoka, ndipo paazoona murume wake chave chitunha. Nyaya dziri kubuda dzinoti vaKuwaza vajamba kubva mu9th floor yehofisi yavo. Asi chiri kushamisa panyaya iyi ndechekuti hapana aona vaKuwaza vachizvikanda kubva mu9th floor. Tabata mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati kuti tinzwe zvaitika.
Isusu semapurisa tiri kuongorora nyaya yemurume ari kunzi adona kana kuti apunzika achibva pa9th floor yepaClub Chambers muHarare mangwanani pamanguva dza11 ndokubva afa. Saka mapurisa vari kuongorora nyaya iyoyo kuti chii chaitika, zvafamba sei.
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wavo anenge anga aripo, ii chokwadi herechi?
Mukuongorora imomo ndo munozoburitsa kuti zvaitika ndezvipi kana ashaika ndiani. Zvese izvo ndosati tisi tiri kuongorora, saka toda kungotitaure kuruzhinji kuti hongu pane munhu ari kunzi afadona paClub Chambers muHarare, ndo nyaya yatiri kuongorora iyoyo.
Saka hapasati paziviswa kuhama dzake kuti ndiani mufi?
Izvo munozotarisira kwatiri mukufamba kwenguva kuti tinenge tava nezita here kana kuti kwete.
Asiwo Chief Superintendent Nyati, iwo vaKuwaza vanga vachimbotaura kuti pane vanhu vanga vachida kuvaita kafira mberi, ndeimwe nyaya yamuri kuongororawo here?
Blessing, isusu zvatataura semapurisa ndo zvatinomira nazvo kuti tiri kuongorora munhu ari kunzi apunzika kubva pa9th floor muna Club Chambers muHarare akashayika, ndo nyaya yatiri kuongorora iyo. Zvizhinji zvakawanda kana kuti zvinotevera tinozozvitaura tapedza ongororo yatiri kuita.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare.
Vanhu vakawanda vaungana nhasi kumhemberero dzaitirwa muNational Sports Stadium muHarare. Umwe mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakurudzira vanhu kuti vabatane munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kekutanga nhasi mumakore makumi matatu nematanhatu apfuura, vaMugabe vapinda mukati menhandare kusvika pedyo nepanobatidzwa moto unoratidza rusununguko rwenyika vari mumotikari. Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu, vaMugabe vati zvakakosha kuti zvisinei kuti vanhu vane zvitendero zvakasiyana-siyana, vachitsigira mapata akasiyana-siyana, munhu wese mwana weZimbabwe uye vanhu vanofanirwa kukudzana. VaMugabe vati hurumende yavo inoziva kuti rusununguko pasina shanduko munyaya dzeupfumi pamwe nemagariro everuzhinji akanaka hazvina zvazvinoreva. Vakati ndosaka hurumende yavo ichiramba yakashingaira mukuvandudza upfumi hwenyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita seZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti ZIMASET. VaMugabe vatiwo gore rino vanotarisira maguta asi vachema-chema nekusakadzwa kwemigwagwa nemafashama akaitika munyika. Kunyange hazvo ruzhinji ruri kuchema-chema nemari iri kushayikwa kumabhanga vanotengesa, avo vanga vakazara zvikuru kumhemberero idzi, vati nhasi bhizimusi range richivafambira. VaDarlington Kupfuma ndeumwe wevange vachitora mufananidzo kuNational Sports Stadium. VaKupfuma vati zvinovafadza kuti kuburikidza nerusununguko vave kuitawo mabasa avo emaoko vakasununguka.
Tichirangarira zuva rekuhwina kwatakaita nyika yedu yekuchitonga kuzere reZimbabwe 37 years kuchitonga kuzere hurumende yababa Mugabe. Saka papa tega chibotsvako zvedu mari masenzi nekutora mafotos sezvo mazuva anotave kuzviitira ndoadvesen pamwe inotorwa nababa Mugabe. Sati chikocho chikawano apa nepapa chikochoro chiwano madzoraramisa mhuri.
Amai Miriam Chikonyora, avo vanoti vaive chimbwido munguva yehondo, vati zuva rerusununguko vanorikoshesa zvikuru. Vati vanoramba vachingotsigira vaMugabe kunyange musarudzo dziri kutarisirwa mugore ra2018. Amai Chikonyora vati bato reZANU-PF ndiro rega rine remangwana enyika rakajeka.
Saka isu tinongoramba takatsigira vaMugabe sana chimbwido nanamujibha. Hatisiyana nanamugabe kunyange 2018 watiri kutoenda. Tiri kutotsigira vaMugabe tichitovati pamberi naMugabe tichitoti tinotoda kuti vatipe mainputs pamapurazi avakatipa. Tinoda kutorima, tinoda kuti zvinobudirira muZimbabwe. Ende zuva ranhasi zuva randifadza nokuti ndaona vanhu vakazara kudarika makorese.
Vanhu vauya kumhemberero idzi vange vachifadzwa nezvakasiyana-siyana kusanganisira mutambo wenhabvu pakati peDynamos neHighlanders. Zimbabwe yakaona uzvitonga kuzere muna 1980 ikawana nyika iine upfumi hwakawanda, vanhu vaine mabasa. Asi neutongi hunonzi nenyanzva huna kunaka, Zimbabwe yaparadza upfumi hwayo izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina mabasa, vazhinji vachidya nhoko dzezvironda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, mapato anopikisa emunyika nhasi abatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere, achiti hapana chekupemberera sezvo nyika yakaondongwa nehurumende yeZANU-PF iyo yagara pachigaro kwemakore makumi matatu nemanomwe. Mugwaro ravaburitsa pamusoro pezuva ranhasi iri, mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana chekupemberera sezvo vana veZimbabwe vari kuramba vachifushirwa nenhamo pamwe neurombo. Vatsvangirai vanoti zuva rekuzvitonga kuzere iri rave kutorwa sechinhu chemunhu nevari mumasimba ekutonga, vachikanganwa kuti vana veZimbabwe vakazvipira kufira nyika yavo kuti iwane rusununguko. Vanoti rusununguko ruzere runofanirwa kuonekwa nekuwanda kwemikana pamwe nekusununguka kuzere kwevanhu vose. Vatsvangirai vakurudzira vanhu kuti vatore mukana uripo kuitira kuti vavhotere gore rinouya munhu anokwanisa kudzosera nyika kumakare apo yaive izere neuchi nemukaka. Ngatinzwei mutauriri weMDC Tivao Betugutu vachitaurawo pamusoro pemashoko avatsvangirai nezuva rekuzvitonga kuzere.
Statement yakabudiswa naPresident Morgan Tsvangirai yanatsobudisa pachena kuti isu sebato guru, bato ravanhu reMDC, tinoita commemorate Asi tinoti hapana chokupembera, hapana chokuselebreta pazuva ranhasi. Hongu tinopembedza ushingi hwevanasikana nevanakomana vakabhadhara the ultimate sacrifice yokuti tiwane kuzvitonga kuzere kubva kuBritish colonial rule. Asi tichikurumidzazve tichiti zvokutaura kwaita vashangirai mustatement mavo, matamburiro oita vanhu, kugunun'una kwoita vana veZimbabwe, kutambura kwoita nyika yose kubva kuZambezi kusvika kuna Limpopo, kubva kumaLipati kusvika kuTamandai, hapana chingafadza zvongotaridza kuti vanhu vava paunhapwa hwehurumende yeZanu ichitungamirirwa navaMugabe. Saka tinoti isu zuva ranhasi zuva rokuti vanhu tifungisise, nokuti nyika yavondongwa neutongi hwoudzvanyiriri hwavaMugabe.
Asi kavagutu, rusununguko hachisi chinhu chingabva changogadzira shanduko yose inotarisirwa navanhu zuva rimwe chete. Harusi rwendo here rwekuti ruchiri kufambwa nevana veZimbabwe kuti zvese zvamunoshuvira zvinge zvagadziriswa?
Hongu jonga rwendo, asi ngatitarisei makore atafamba. Tafamba makore anokwana makumi matatu namanomwe. Makore akawanda zvokuti mwana akazvarwa muna April 1980 atova nemhuri, kana ari murume atova murume mukuru, kana ari mudzimai atova mudzimai mukuru. Saka zvireva kuti patova negeneration nechidimbo chapfuura kubva patakawana kuzvitonga.
Imi sebato rinopikisa riri kutarisirawo kuzopinda muhurumende, zvii zvamungasiyanisa zviripo nhasi nekunge maakutonga?
Isu chikurukuru chatinoisa pamberi ndechekuti vanhu vave nefreedom. Vanhu vasatongwa nedemo muhuro. Tinoti huori kwete.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro, mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai biti vanotivo panguva iyo nyika yasvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere, chikamu chekutanga chegore rino charatidza kuve chakaomesesa kuvana veZimbabwe sezvo pasina tarisiro yekuti hurumende ichagadzirisa zvino. Vabiti vanoti Zimbabwe yakasungwa mbira dzakondo nematambudziko akawanda, izvo zviri kutadzisa mikana yekuti nyika isimuke zvakare. Vanotiwo kana ZANU-PF ikaramba iri pachigaro, dikita pamwe neropa revana veZimbabwe zvichaerera pasina.
Mutauriri weMDC notungamirwa naProfesa Welshman Ncube vakurawo nechihwai vanotiwo bato ravo rabatana nenyika yose mukupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere, uko kwakauya vanhu vatambura. Asi vachihwai vanoti vana veZimbabwe nhasi vari kuchemera rusununguko nekuzvitonga kuzere, kwete hurumende yakangogovera minda kunhengo dzeZANU-PF chete uye kubvumidza umbavha pamwe neuori.
Gurukota rinoona nezvekuchidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vatumirawo mashoko ekurekotedza Zimbabwe nekusvitsa kwayaita makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere. VaTillerson vati nyika yavo inodyidzana nevanhu vemuZimbabwe muzvinhu zvakawanda, izvo zvinosanganisirawo shiviro yekuti Zimbabwe ive neutongo hwejekerere pamwe nebudiriro yakanaka. VaTillerson vati mugore rinoteera America nevanhu vayo icharamba yakazvipira kuvanhu vemuZimbabwe uye ishuviro yavo yekuti remangwana reZimbabwe rive rakajeka.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis vati vari kuSaudi Arabia, nyika yavatanga kushanyira murwendo rwavo rwekuMiddle East pamwe nekuHorn of Africa, kunotaura nezvemabasa eAmerica munyaya dzekudzivirirwa kwematunhu aya.
No. Vachiti ndiyo chete nzira yekuvimbisa kugadzikana makore anotevera. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May nasi vakurudzira kuitwa nekukasika kwesarudzo musi wa 8 chikumi mudano ravanotarisira kuti runovaisa pachinhano chakasimba pavari kuita hurukuro dzekuti Britain ibude mubatanidzwa weEuropean Union.
Mauto emPakistan ari kuramba mashoko achangobva kupomerwa nyika iyi neAmerica ekuti iri kusarudza zvikwata zvevapanduki zvekurwisa munyika mayo senzira yekubatsira kuti muIslamabad guta guru rePakistan muve nekugadzikana. Pakistan inonzi iri kupindira mukurwisana kuri kuitika muAfghanistan. Nasi Zimbabwe iri kupemberera makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere, asi zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka. Vamwe vanoti izviri kukonzerwa nekutadza kutonga kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti ichi ichokwadi nekuti nyaya yeutungamiri yakakosha munyaya dzezveupfumi.
Zvinhu zvese zvinomiruka nekupfunzika pane chinhu chimwe chete zveutungamiri. Tingabate zvimwe, asi chinhu chinokosha chinoratidza mutsauko panyika dzinosumuka dzinenepundutso inyaya yeutungamiri.
Asi vanotsigira vaMugabe vanoti nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndiyo yapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mashoko aya anotsigirwa nevanotungamira vechidiki mubato reZANU-PF vakudzai Chipanga.
Nyangwe parufu chaipo zvinonzi chema imwine tariro. Kana wafirwa haungaramba uchichema kaupenyu hwese. Iko zvinezvi takapuwa masanctions, economy yedu yakakwadzwa nemaAmericans. Saka fine, takachema nguva yatakachema iyo, takatopedza, takatosvinwa musodzi, takutoshanda kuenderera mberi.
Asi Dr. Simba Makoni, mutungamiri webato rinopikisa reMKD uye vaimbova gurukota rezveupfumi, vanotiwo kutadza kutungamira kwete zvirango ndiko kwauraya Zimbabwe.
Zvirango zvakatemerwa vana Mugabe neshamwari dzake kusanganisa neniwo pandaandichiri mumusangano wechibhakera hazvisizvo zvaparadza upfumi hwenyika. Mukaverenga zvinyorwa zvekutengesa kwatiri kuita, chero chese chatiri kugadzira chinodiwa kunze kwenyika chiri kutengwa chichipera chichibhadharwa mari yacho ichiuya munyika ichibiwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti muna 1980 kusvika muna 1990 upfumi hweZimbabwe hwainge hwakasimba zvikuru. Musimboti hweupfumi hwaibva mukurima, zvigadzirwa uye mahotera kuburikidza nekushanyirwa kwenyika. Asi kubva kuma 1998 zvinhu zvakabva zvatanga kuita manyama amire nerongo munyika, zvakapa kuti kubva muna 1991 Zimbabwe iparure chirongwa cheEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP. Zvirongwa zvose izvi hazvina kubudirira kusvika paumbwa hurumende mubatanidzwa muna 2009 apo pakaparurwa chirongwa cheShort Term Emergency Recovery Program kana kuti STEP. Upfumi hwenyika panguva iyi hwakawedzera nezvikamu zvina nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 5.7%. Muna 2013 pakapera hurumende mubatanidzwa pakaparurwa chirongwa cheZim Asset nehurumende yeZANU-PF, asi upfumi hwenyika hunenge watonyanya kuenda kumawere. Zimbabwe haisi kupiwawo zvimwe zvikwereti nenyika dzekunze uye mabhanga akaita seWorld Bank neIMF. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nezvirango. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rePDP vatendai biti vanoti Zimbabwe haisi kubhadhara zvikwereti nekudaro ndosaka pasina ari kuda kuikweretesa imwe mari.
Kana watadza kubhadhara chikwereti watova murwere, haufaniri kuti upiwe chimwe chikwereti. Kana watova murwere wafana nealcoholic nechidhakwa, so wakutorwara. So haungati nini chidhakwa chiri kurwara chine bhabharasi, moti ngatirapei bhabharasi iri nokutoma rimwe doro rakatowanda nokutokweretazve zvakatowanda hazviite.
Kunyange hazvo vamwe vari kugunun'una nezveutungamiri hwavaMugabe, gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSuper Mandiwanzira vanoti vaMugabe vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Ukateerera pavaitaura nevenhepfenyuro vari kuhondo muna 1975 kana pangava patakawana kuzvitonga kuzere mu 1980 ugoterera vachitaura pamusoro penyaya iyoyo imwe cheteyo nyango dano iri nyaya yekuti zviwanikwa zvedu zvinge zviri mumaoko avanhu vatema kana kuti ivhu redu riri mumaoko avanhu vatema hapana chakasiyana chakataurwa muna 1975 nechavanotaura gore rino.
Asi muimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Mapfumo vanoti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti nyika iende kumaziva ndadzoka.
Ikonomi yenyika haina kumira zvakanaka nazvo. Nhasi uno Zimbabwe ya number 2 poorest country in the whole world. Hazvisiri izvo hazvisi kuratidza kuti tiri kuenda mberi ende kwaitika corruption imwe is very serious.
Hongo nhasi Zimbabwe iri kupemberera kuzvitonga kuzere asi munyika zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo kusina mabasa, mvura yekunwa, zvipatara zvisinawo mishonga.
Apo veruzhinji vari kucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere munyika taita rombo rakanaka rekutsikwa muno mustudio naamai Tafadzwa Matinenga Sanganza avanoshanda sechipanga mazano munyaya dzemitemo kuno kuAmerica. Amai Matinenga Sanganza, mungatiudzewo kuti zuva ranhasi rinorevei kwamuri?
Aiwa, zuva ranhasi rinoratidza kuti izuva rekufara ndichirangarira makore 37 asvika Zimbabwe. Saka ndinonzwa kufara zvakanyanyisa.
Asi semaonere enyu, chii chingaitwewo kuti zvinhu zvinge zvichinakira vanhu muZimbabwe zvikuru vechidiki, nekuti tinoona kuti ndo vakawandisa vanganzi kana kuti 60% chaiyo yevanhu vese vari munyika.
Madambudziko ari kuwanikwa nevana veZimbabwe veruzhinji vari muZimbabwe, ndingangoti even though zvakati siyane ndo madambudziko atinawo futi kunoko. Tinoshuvira kuti tikwanise kuzviriritisa, kuzvirita. Tinoshuvira kuti tikwanise even kuita take part kuti vanhu vanoti vari kutonga vakwanise kunzwisisa zvinhu zvinotinetsa, kuwana mabasa, angave mapepa, kuzviriritira kuti tikwanise kuchengeta vabereki vedu. Ndo nhamo dzese dzatinadzo kuZimbabwe nekunoko.
Vamwe vanoti vechidiki taona hedu mukutarisa muchibata kuno kuAmerica nekuZimbabwe, asi vechidiki ndofunga munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe vari kunzi havasi kupinda mune zvematongerwo enyika zvine mutsindo. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo kuitira kuti vechidiki vacho vange vachizokwanisawo kunzwikwa pavanotaura?
Inini ndingangokurudzira vachidiki kuti zvonichi musanyanyobatikane nezviri kuitika. Ndozva kuti zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinokanganisa, asi kuti zvinhu zvichinje zvinotora kuti isusi vechidiki titoramba tichishanda, tichiramba tichiita zvatiri kufanira kuita. Kunofanira kunochienda kunoregista, uchinofanira uchizoona kuti ukwanise kuvhota, nokuti kwekupera kwezuva at the end of the day kuti zvinhu zvichinje zvinotoreva kuti isusi vechidiki ndisita kutofanira kutoona kuti zvinhu zvachona chi zvachinjika sei, and zvinoreva kuti isusi titoramba tichingoita take part in the change iri kufanira kuitika munyika dzatinge tiri kuve muZimbabwe kana tikuno muAmerica.
Asi imi mune chidokwa dokwa here chekuti muzomirira vanhu kana kupinda mune zvematongerwo enyika, kana kuti handizvo enyu zvamunoda kuita?
Aiwa, kumirira kana kuti kuta take part nezviri kuitika utongwi hwenyika hazvingoreve kuti munhu uri kuenda uri kuti ndiri kunomirira zvakati ndini ndiri kunoita. Asi nini ndinokwanisa kuenda kunovhota, you know, ikoko kuenda kunovhota chinhu chikurusa kuto take a part in zviri kuitika munyika. Ndinokwanisa kuenda ndichinoona kuti chiri kuitika muraini mandiri kugara, chii chandingaite muchikoro, chii chandingaite kuti zvonichi pandigere pave panhu pakanaka. Zvinhu zvandinoona zvinhu zvakakosha stereki kuti munhu uwaniko kuti uri kunzi uri kushandira nyika yako.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai Tafadzwa Matinenga Sanganza vatitsika pano paStudio 7 pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Vamwe vechidiki vanoti hapana chekupemberera muzuva ranhasi sezvo nyika yakatarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kushayikwa kwemari nemabasa uye kondomoka kweupfumi. Mumwe vechidiki ava ndiva Gift Siziva, avo vanorwira kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita nanitungamiri Nkomo.
Isusu sevechidiki tiona kunge hapana zvekupembera pazuva ranhasi nekuti kune zvinhu zvakawanda zvakaitika for the past 37 years zviri kuita kuti isu sevechidiki tione kunge 37 dzacho hadzisi dzekupembera asi ndedzekuchema, nekuti ukatarisa vakawanda vedu havasi kushanda, mayuti akawanda havana zvekuita, vakawanda vakuita zvemadrugs kana vachigona kumatenga nebhondi koini dzakaunza navamangutya. 37 years dzacho dzasvika nenguva yekuti hakuna mabasa, hakuna mari, hakuna kudya. Saka vechidiki mabasa avo kumuka vasina chekudya nekushaya basa, ndiwo mabasa acho.
Zvii zvamuri kuda kuona zvichigadziriswa sevechidiki?
Zvekutanga zvinofanira kugadzirwa nechekuti anotungamira uye anonzi Robert Gabriel Matibiri Mugabe achi chigaro nekuti watembera achangokutunga nyika, ndochinhu chekutanga, nekuti nguva zvinezvi inguva yekuti vanhu vachireflekta vachifunga kuti kwatabva ndekupi, kwatoda kuenda nekupi. Yava nguva yekuti vechidiki vapiwe mukana wekuti vagadzire remangwana ravo. Ndozvechekutanga. Kwechibiri ndezvekuti sezuva ranhasi vamahovheti vakaenda kuhondo vave neruzivo rekuti ivo vari kuti vakasunungura nyika havasi kuapprecietwa neava vari kutonga, zvichiratidzwa nehondo dzirimo nekusaapprecietwa kuripo kwemavhekeriensi. Zvinoratidzidzo shuwa kuti yava nguva yekuti vechidiki vachipiwa mukana kuti tigadzire mabasa, tigadzire nyika kuti kuve neufumi unochengetedza munhu wese weZimbabwe.
VaGift Siziva ndemumwe vechidiki vanorwira kodzero dzevanhu, vanga vachitaura vari parunhare muHarare. Nanitungamiri Nkomo weStudio 7.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chakurira chikwata cheHighlanders 3-2 mumakwikwi eIndependence Trophy Final atambirwa kuNational Sports Stadium nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri veDynamos vari kupemberera mushure mekunge chikwata chavo chatora mukombe weIndependence Trophy nekurova Highlanders 3-2 nemapenareti pamberi pechaunga nhasi masikati muNational Sports Stadium. Prince Mahaka ndiye akanda penareti yekuita 3-2 kuti Dynamos itore mukombe uyu mushure mekunge zvikwata izvi zvaive zvamira 2-2 pamapenareti. Mutambo uyu wapera uri mangange 1-1 mushure mekunge Highlanders yadzura nepenareti yabva kuna Ralph Matema mutambo wave kupera mushure mekunge Dimbare yatungamira nechibodzwa chabva kuna Masimba Mambare. Zvikwata zviviri izvi zvaenda kuzororo zviri mangange 0-0 asi Dimbare yazodira Peturu munharaunda yechipiri ndokukanda chibodzwa kubva kuna Mambare, icho chasiya vatsigiri vavo vari murufaro rukuru. Asi izvi zvazopera apo Elisha Muroiwa abata ari munharaunda yemubati wepagedhe muridzi wepembe vaBrighton Chimene ndokupa Highlanders penareti iyo yakandwa naMatema. Dimbare iyo yanga ine vateveri vakawandisa munhandare iyi ingadai yatora mukombe uyu mutambo uchiripo, asi vatadza kushandisa mikana yakawandisa yavawana kunyanya mutambi wavo mutsva wekuCameroon Toba Opupa uyo anga akarasika. Aka kave kechisere kubvira muna 1980 Dynamos ichitora mukombe mukuru uyu. Mutambo wechinhanho chechitatu wapera Capes United yadamburwa 1-0 neFC Platinum kuWhite City Stadium muBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu che The Connection chevechidiki tichange tichitarisa nezvinoreva zuva rekuwana kuzvitonga kusere tichitaura nevechidiki.
Aiwa, tinokutendai nekuteerera chirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.